mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 18 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevasere 1418. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muzimbabwe haishandiswi pavanhu munyika. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevasere 1418 zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu zana nevasere 108 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatanhatu 546. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevanomwe 127 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mana ane makumi maviri nevatatu 35,423. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu ane gumi nevashanu 31,615. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora gwaro kubazi rezveutano richiti rinoda kuti hurumende ivimbise kuti kubva nhasi haishandisi pavanhu mishonga inobva kupi zvako isati yaongororwa muzimbabwe. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vanhu vose muZimbabwe vane kodzero yeutano hwakanaka, naizvozvo miviri yevanhu vemuZimbabwe haifaniri kushandiswa pasina umboho hunoratidza kuti mishonga iyi inoshanda isingakonzeri zvimwe zvirwere kana kuvhiringa utano hwevanhu. Tichienda pamhepo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakamirirwa namukoma Andrew Makone wanyora tsamba kuMinister of Health and Child Care wachikumbira kana kuti kudimanda assurance kana kuti rutsigiro kana kuti mashoko akakosha ekuzasikidza zvekukumbira kuti hurumende itupewo assurance kuti matrials kana kuti zvichazva makuitwa mukutarisa mushonga wakabva kuchina iyo Sinopharm vaccine neimwe mishonga ichazotengwa kana ichazouya munyika medu meZimbabwe yekurapa chirwere checoronavirus chanetsa. Zvekuti tinoda kuti zvitange kutariswa pekutanga kuti safety yayo ndamuchumwa muchirongo chimwe efikasi kuti zvakakodzera before wana weZimbabwe watanga kubaiwa Mike Jackson asakari kuti ngazvitange zvaonekwa zvavhenekwa munyika medu unomu nokuti wamwari kuti zvakambovhenekwa kuChina zvakambovhenekwa kune imwe nyika sisusu tazvimbotanga zvambovhenekwawo kushanda kwazvo kana maefects awo kuipa kwazvo kuzvizvarwa zveZimbabwe.
Sei sangano renyu ratora nhano izvi, chii chakonzera kuti muite izvi?
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira nyika yese sezvamunoziva kuti magweta edu ese ane mandate yakati koshei kubva kuvhumbunu kwamutasa kwecholocho Plumtree kwatamadai kwese kwese zvinhu zviri kunetsa kuti hapana chambonyanyokosha kuti tichiro danho iri tachiro danho nenyaya dzokuti tinonzwa kuti utano kati miviri bodily or psychological integrity mwiri yedu haina kukodzera kungonzi izvi tingoteswe tingopiwa maexperiments kungonzi ha wana weZimbabwe ndo ari supposed kungopiwa maexperiments mushonga uyu. Saka we are refusing to be subjected to medical scientific experiments from anywhere. Tiri kuramba kungonzi mwiri yedu iwana weZimbabwe ndo inokokodzerwa kungonzi ha rekai tibopai majekiseni awa, rekai tibope mushonga wakati. Tiri kuramba tiri kuti ngazviteswe zvakanaka tione kuti wana weZimbabwe anoreactawo zvakadi. Hatisi kuramba mushonga kwete ba, tiri kuti ngatitestane tione kuti zvakamira sei. Sandizvo
mati manzwa mhinduro here kubva kuhurumende?
Mhinduro tatava nayo, tavanyorera, takamirira mhinduro ende tinodavira kuti since zviri zvinhu zvine upenyu hwevana weZimbabwe zvine muchirongo right to life zvine kodzero yeright to life zvine kodzero yeupenyu hwevana weZimbabwe tinozviti tiri 14 miriyo munomu, tiri kuti ngatiite zvese izvi taudzana zvaendeswa pajekerere zvajeka kuti chiwani mushonga uyu wekabva kuChina wesaino something uyu wakachena une maefects akati hauna maefects akati. Tiri kuti vachetisei semagweta anyu eZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kushanda nemadhokotera edu ekuZimbabwe Associate Doctors for Human Rights tiri kushanda nevana weZimbabwe ndinodavira kuti ivi vari muhurumende even wana weZimbabwe vanozvivamesi kuti ngativheneke mishonga inenge yapinda munyika medu kuti yakamira sei.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano manomwe evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU akasangana neZuru achishandisa dandemutande akabuda negwaro raati kuendesa kuhurumende rine zvaanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri werimwe remasangano ari mumubatanidzwa uyu reatus vaObed Masaraure vanoti chekutanga chakawirirwanwa mumusangano uyu ndechekuti paitwe musangano wechimbi chimbi unosanganisira vamiriri vehurumende, varayiridzi pamwe nevabereki. Chimwe chavanoti chanzi nevarayiridzi chigadziriswe inyaya yemihoro yavo iyo vari kuda kuti idzoke pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuAmerica pamwedzi. FOZEU ine masangano masere asi sangano reZimta harina kupinda mumusangano uyu waneZuro. Tichienda pamhepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Federation yedu yakanyorera government ichikumbira kusangana nehurumende kuti tionesane kuti toita sei kuti zvikoro zvivhurwe. Dambudziko rataita nderekuti hurumende ndo isati yakusununguka kuti isangane nesu. Isu tinonzwa kudokwa dokwa kuti dai tagadzirisa zvinhu zvemhingamupinyi zvese zviripo kuti vana vakurumidze kudzokera kuzvikoro panguva inokwanisika vasarambe vachirasikirwa nenguva yekudzidza.
Makaendesa gwaro asi makambozoedza here kuti muwane minduro?
No garatisi tuma nume kunobvunza kuti hurumende ichasungwa kusakana nesu rini vanongoti vakuru havasati vawana nguva yekusakana nesu.
Federation yenyu inoda kuti zvinhu zvifambiswe sei?
Asa federation tikutarisira kuti kana tine varairidzi vakasununguka vaone vaccinatwa kuti vakwanise kudzokera kuvabasa tichidzirira kutapurirwa kunako chirwere checovid-19 vese vakasununguka varairidzi vavaccinatwe. Tichitarisawo kuti munhu wese anopinda muschool ecosystem akwanise kutestwa zviri regular vanga vana vechikoro varairidzi nevamwe vose vanoshanda muzvikoro. Tatwa zvenyaya muhoro yatata gara tichinetsana nehurumende tichitidai hurumende yachimbidza kugadzisa dambudziko iri varairidzi vadzorerwa mari yavo yavaisipiwa muna 2018 EAC 540 kuti vakwanise kuita basa ravo novakurumidza kuita basa ravo nemazvo. Tichitarisawo zvakare kuwanikwa kwepersonal protective equipment nezvimwe zvese zvakatarwa nehurumende mumastandard operating procedure yavakazvinyorera vega kuti zviwanikwe muzvikoro zvose kudzivirira kutapukira kwedenda recovid-19. Uye zvichokupedzisira tichipota adai hurumende yaita kuti mihoro iri kupiwa vanhu vanoshandira hurumende iite seinoda kuti fananei zvisazoite sekuzviripo izvezvi kuti tinonzwa kuti masoja nemapurisa vakawedzerwa muhoro vamwe vakutambira inosvika 33,000 tisingazive kuti varairidzi vati vawedzerwawo here nenyaya yekuti hurumende haina wairi kutaurirana naye iri kungoita chinhu chaega totonzwa kuti vamwe vatinoshandira navo pamwe chete vashandira hurumende vakutambira mari nechitsama izvo tisina.
Mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi wakambotaurawo here kana kuti uri kushandawo here nevana mazvikokota munyaya dzezveutano maererano nokuvhurwa kwezvikoro?
Hongu vanoshanda varashiremba nevamanesi tinoendaenda mavari tichitsvaga zivo kunyanya panyaya dzekudenda iri recovid-19 tichinzwawo advise dzavo ndo zhinji dzatinoshandisa patinenge tichisunga zvisungo zvedu isu hatina zivo yakatisimbei panyaya yezveutano hwevanhu saka ndo vanototipa muono wekuti pazvinhu zvingafambiswe sei kuti kana zvikoro zvavhurwa tisazoputse upenyu hwevakawanda nenyaya yekunge tatadza kuchengetedza upenyu.
Sezvo hurumende isati yapindura mungoita sei?
Ticharamba tichiedza nepese patinogoda kuramba tichiriminda kuti inofanira kuti iwane kuva tikasangane nesu asi tirikufara kuti chisungo chataanacho chaakusvika pakuti tichatora matanho anosanganisira kukwekeredza zvatakamboita gore rapfuura tichikwekeredza hurumende tichienda naye kumatare tichikumbira kuti matare apindire nenyaya zvekuti patirikutaura isu tiri kuti hurumende ngaichiita zvinodiwa kuti zvikoro zvifoe saka nyaya yekodzero yeeducation yevana ndo yaapapo saka hurumende kana ichiramba yeresa yakatipira gotsi varairi kupira gotsi havasi varairidzi iri kupira gotsi vana vechikoro vanokodzere kuti vanga vachiwana dzidzo mukonstitution yezimbabwe. Hatizorege hurumende yedu ichive irresponsible future yevana vedu ichiramba ichiparara.
Imimi mune date here ramunoda kuti dene zvikoro zvavhurwa kana kuti hamutauri nyaya yamadheti kusvika zvimwe zvamuri kuda kuti zviitwe zvaitwa?
Izvezvi hatina tari madheti tiri kutoti dai hurumende yachimbidza chero nhasi chero nezuro dai takasangana takaonesana tinodiwa kushakakura inhaurirano nhaurirano dzoitwa toita zvisungo zvataita pamwe chete zvikoro zvedu zvovhurwa vana vedu vodzidza.
Avo vange vari mutauriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhengo yeMPC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda kusanganisira dzekuratidzira pakambani yeImpala Car Rental nezvekutochwa kwatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Pane mashoko ekuti mapurisa akaridza pfuti asati avasunga. Gweta ravo vaobeshava vanoti vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shwachayo.
Ehungu akasungwa makomborero haruzivishe nezuro nemhosva ari kumupa mhosva dzinenge ina dzakasiyana siyana munoziva tikurarama munguva yekutya hurumende iripo iri kutya vanhu nenyaya kuti inenge isina kuiswawo nevanhu. Saka inogara yakatiza, munoziva nyaya yekubambudzie munhu kana kuba chinhu chemunhu unogara wakatiza uchingofunga kuti munhu ari kunditevera. Ndo nyaya iri kutinetsa muZimbabwe yekuti hurumende iripo iri kutya vanhu, saka iri kushandisa masimba ayo ainayo ekushandisa mapurisa, ekushandisa makots kuti iite zvinhu zvainoda.
Munotarisira kuti vaharuzivishe vachamiswa riini pamberi pedare?
Kutaura kudai, vaharuzivishe vakarara kushitokisi. Tikutarisira kuti magweta avo achafambisa mapepa kuti vakwanise kuenda kumacharedzi mosva vakumbire nyaya yekupa mari yechibatiso. Asi tiri kutsutsumwa zvikuru nekuti pakatorira pfuti dzinotyisa. Ndo zvinonyanya kushamisa kuti hurumende ungaridzira mukomana mudiki Makomborero pfuti vachimusunga. Zvinoshamisa zvikuru kuti nyika inosvika pakupererwa kwakadai. Toda pfuti dzinorira kuCovid, toda pfuti dzinorira kunhamo, toda pfuti dzinorira munyaya dzecorruption. Ndo kunofanira kurira pfuti ukoko, tichidambura corruption ichipera, tichidambura urombo huchipera, tichidambura nzara ichipera, kwete kuda kudambura vanhu vanorwira kodzero dzevanhu.
Asika vashachwayo vamwe vari kuti bato renyu kunyanya vatungamiri varo vanyanya kunyarara zvakanyanya zvakupa kuti vakawanda vechidiki nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vagume vapinda mukanwa waMamupere vakada kuratidzira.
Musangano weMDC Alliance musangano wevanhu, mukanzwa munhu wese anenge achitaura kwaanenge achitaura ukoko anenge anzwa kudana kwechinja, nekuti chinja haasi munhu, chinja evanhu, chinja mhuri yeZimbabwe, chinja munhu wese anoda shanduko muZimbabwe. Mukanzwa wese munhu ari kudaidzira nyaya yekuti ngakuve kune transformation, ngakuve kune zvinhu zvakashanduka muZimbabwe zvinofambisa zvakanaka, munhu wemusangano mutungamiriri iyeye hakuna chinodzaka akanyarara.
Vamwe vari kuti kavachamisa vanyanyawo kunyarara.
President wedu Nelson Chamisa ndofunga muri kuona every time vari kubuda vachipa gwara renyika. Bara guru ndiri kuti vana vaZimbabwe ngavataure nerurimi rwimwe, vana vaZimbabwe ngavataure neshoko rimwe, shoko rimwe ndiri kuti chii, ndiri kuti muZimbabwe zvinofanira kugadziriswa, zvinofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe vakabatana takatarisa gwara rimwe chete. Nekuti izvi kuti munhu anoti ndiri kwamainingi, uri ndiri kwamainingi, kwamainingi, nyika haifambi, nyika inofamba kana vanhu vakabatana vari pamwe chete. Asi zvinhu zvinofanira zvigadziriswe muno muZimbabwe. Ndofunga takataura zvakanyanya kuti nyaya yeZimbabwe tofanira kunge tine tenderana inonzi national consensus yokufambira pamwe chete tosimuka sevana vaZimbabwe. Ende zvatiri kutaura ndofunga maka last year paya patakaita anniversary takanyatsotaura zvakanaka kuti we are mobilizing, kana tiri kukokana kuti tikwanise kushanda kana kurwira hurumende yevanhu, tikwanise kurwira hurumende inoita zvido zvevanhu. Ndo yatiri kuda, ndo inofanira kunge iri muno muZimbabwe.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vanodarika mamirioni maviri vari mudunhu reTexas muno muAmerica vanonzi vari munjodzi yechando zvichitevera kudonha kwechando chakawandisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yedunhu iri. Mamiriro ekunze asina kunaka anonzi akonzera kuti matunhu akawanda emuAmerica asangane nedambudziko rekudonha kwechando chakawandisa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuRound Rock mudunhu reTexas, Van Nigel Gombakomba, vanoti kusamira zvakanaka kwekunze uku kwakonzera kuenda kwemagetsi, izvo zvakakanganisawo magwenya anopomba mvura sezvo achishandisa magetsi. Kuenda kwemagetsi uku kwasiya vagari vave munjodzi yokufa nechando icho chinonzi chave kugwambisa mvura iri mupombi dzemvura mudzimba, zviri kuzoita kuti dziputike. Vezvemamiriro ekunze vanoti vanotarisira kuti chando chakawanda chichadonha zvekare kutanga nhasi mumatunhu akawanda kusanganisirawo iro dunhu reTexas. Jonga Kandemiri abata vaGombakomba kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvakaitika zvekuti pane snowstorm yakatanga paweekend apa musuesa emanero. Saka kudona wakaita story yakabvira tingura magetsi ende mu state of Texas magetsi acho anga siri kuripe to counter chi demand yanga irikutwa nevanhu because snowpa yakatanga vanhu vakakwata auta sei kushandisa mahita avo vachikwidziridza saka state yesemachi demand yanga yakwirira apa supply yacho vanga vakugara iri shoma because mutexas hakunyanyo tonhora zvakadai saka yanga iri unprecedented event. Most people magetsi anga aenda Sunday manheru. Inini ndakatotanga kuzvinotisa just after midnight. Ende kwatinogara kuround rock magetsi anga asiko kubvira Sunday up until nezuro masikati ndopatakazoona magetsi atidzokei mbichana. But dzimwe nzvimbo dzakangosiyana siyana vasati vane magetsi. Dzimwe nzvimbo ari kuti akauya ombodzimwa nekuti vanogadzirisa magetsi mustate vari kuti varoda kuita load shedding kuti vakontrole sezvo magetsi acho ari mashomo.
Kunyaya yemvura yekushandisa nekunwa tinonzwawo kuti yakakanganiswawo zvakare nekuenda kwakaita magetsi. Muri kuita seiwo nenyaya iyoyo?
Saka system yacho zvese zvingoi connected. Isusu kumaraini kwangu takaitika ndechokuti magetsi paakadzoka tada kutofara kuti magetsi adzoka. Patakabva tanotisa kuti mvura manje yaienda yakatanga kuita low pressure. Saka chiri kuitika zvinhu tu chekutanga ndechekuti mudzimba dzatinogara isi kana uchitonhora sereka mapaipi emvura yaya anogona kufuriza. Saka naafuriza kudaro mvura ichafamba mudzimba. Saka ndo chekutanga chiri kuitika. Ndechechipiri chiri kuitika futi ndechekuti since magetsi anga ari kuya nosevwa pane angwe mawater plant station right kunenge kuchiti mvura inotanga yambocheneswa isati yaendeswa kudzimba. Saka mawater station iwavo manje akarohwawo futi nechando zvokuti magetsi avo angasiri kushanda ende manje kuti mvura itange yacheneswa zvanga zvaakunetsa. Saka mawater plants iwavo angasisiri kuendesa mvura nekuti mvura inga yakasviba. Saka kombinesheni rezvinhu tu izvozvo yaibva yaitwa dzichi mvura futi itange kunetsa. Saka chakaitika in my experience nezuro ndatoona kuti hapachisina mvura zvanga zvaakunetsa manje kuti saka vanhu vanonwa chiri yekungoshandisa mumba chiri kuda kubika anything you can think of chinoda mvura kunenge usisina. Ndakaita rombo rakanaka rekuti ndine shamwari yangu vanoshanda naye kubasa kumba kwake kwanga kuine magetsi nemvura sezvo vanhu vanogara padhuze nechipatara. Saka vanhu vari kugara padhuze nezvipatara kana kumapurisa kana mafire station magetsi ikoko haasi kuendeswa nekuti icritical infrastructure. Saka ndaona kuti mvura yanetsa ndakatotaura neshamwari yangu shamwari ndotomboya kuzotora mvura saka ndakatozadza zvikuku nechichi. But yanga iri nguva yemvura yekuti at least tinokwanisa kungonwa nekubikisa yekuzoda kungoshandisa shandisa kana mabathroom nekuzoita sei. Takatoona kuti tinenge tichitora snow yanga iri panze totanga kuiboilisa kuti inyungudike nekuti snowka inguva yemvura yakafriza.
Kanzuro yenyu kana kuti vemudunhu renyu vari kuti zvinhu zvinogadzirikwa riini?
Chiri kunetsa ndechekuti iyo system yacho yemagetsi inonyanya kurohwa nechando. Saka chando chatiri kuona ichi vari kutarisira kuti pane imwe storm iri kuitika nhasi futi saka pachadonha futi imwe snow nemvura inenge yakakwamba iri ice. So ari kuti nhasi kune chimwe chando but kana matemperature azotanga kudziya iyo snow neice yakunyikudika. Saka tiri kutarisira zvekuti kuna Friday kunenge kwakutitsiirei mbichana zvotanga kunyungudika. Izvo ndo zvinozobatsira kuti masystem manje achiita back up because anenge asisiri kurohwa nechando. Saka I think tiri kutotarisira kuti maybe kunana Friday Saturday Sunday paweekend apa maybe that's when things will normalize.
Avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri mudunhu reTexas vaNigel Gombakomba vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuRound Rock kuTexas muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimbabwe Republic Police inoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakafira mumvura mumwedzi wandira gore rino zvichienzaniswa nevanhu makumi manomwe nemumwe vakafira mumvura muna ndira 2020. vachinyora patwitter pavo mapurisa anoti vanhurume ndivo vari kunyanya kufira mumvura kupfuura vanhukadzi vachiti mumwedzi wandira gore rino vanhurume makumi mana nevapfumbamwe vakafira mumvura zvichienzaniswa nevanhukadzi gumi vakafira mumvura mumwedzi uyu zimlife.com rinoti dare repamusoro rehigh court raudza kambani yeEconet Wireless kuti iregere kutumira vanhu mameseji pamusoro peuwandu hwevanhu vari kurwara nevari kushaya nechirwere checovid-19 zuva nezuva sezvayange ichiita isina kukumbirwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinongoti magadi magadi zvenyu muri Zimbabwe tipano pa South Africa apo hey kutambura todiko kutambura taomeserwa muZimbabwe mataomeserwa zvona zvisiri kuwanika mabasa asiri kuwanika zvoti necorona iyi hama dzedu dzofa ngenzara kumusha iyo dzivhurirewo dzishande.
Makadi makadi Studio 7 vana mukoma Jonga vana mukoma Tananuka Wande isu tiri kuno kuzaka paveza pajinji kapo tanyutavo pari maringe nembeu yatakapiwa nezanu PF ndiyo yatakapiwa nezanu PF haina zvainota inongeita ma inongeita mambaro asina asina mana road dzinenge dzingori tsumborume zvakaita nyunja tatopiwa nzara nembeu yatakapiwa nezanu PF mbeu inonzi ada ndokunyunyuta kwedu tiri pano pazaka.
Makadi uko pastudio 7 ndaida kupindirawo zvangu komiti vaitaura kuti paMDC Alliance EMDCT vakadzi vachamisa vese vakadzi vechi veMDCT haizvozvo hatinei nazvo zvose izvozvo. Isisu kana tenda kumavhotsi hatitariri zvokunyorwa kunzi MDC kana kuti pakanyorwa kunzi MDC Alliance kana pakanyorwa kunzi MDCT hatizvitariri zvose izvozvo. Tichotara picture iri pabepa rokuvhotera iya ndoratotarira kana zvichembera zvinogona kuverenga zvongotarira pakaichapana picture yachamisa chete chatongodhira nacho isu panguva yekuvhota hatitambisi nguva tichichiverenga teitambisa vamwe time totarira picture chete ndotongotarira kuti pane picture yani teichingoda pane picture yachamisa chete ndopete chingesa x ipapo saka zvakomiti izvo ndizvokutoonana kumaelection 2023 ikoko ndokwatoonana ikoko.
Makadi weStudio 7 makadini makadini muriko here muriko here isu kuno tinofara dambudziko munyika yedu mavharira ano COVID vaakuhwanda necovid varodo kuti ubo senirege kukampena nekuti ndiwo mukana wawo naiwo vavasarega vachitambudza vanhu mukati menyika yavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kuzogara rufuse hazvizoita James Chimombe nekambo kake Malanga sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevasere 1418. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoda kuti hurumende ivimbise kuti mishonga yenhomba kana kuti vaccine isina kuongororwa muZimbabwe haishandiswe pavanhu muZimbabwe. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vakasungwa nezviuro nemapurisa vachipomerwa mhosva dzakawanda wanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zekare manero anasi apo chichikupa zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.